Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yete pasi rese hapana vanoita profit ukatasika dzose pakwesibatira nezvekungobatana badana vachida maalliance.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuEa Zimbabwe asi vachiti haifaniri kutengeswa.
This every forms. Tine zvima parastatal zviri kungodya mari vana eZimbabwe kwataa kuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato repDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerisununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuEa Zimbabwe asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose nyika yese bhizinesi rendege hariitirwi kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita bhizinesi rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyamungati connectivity kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika kugirai matourist. Basa rendege nderokuti ivo kazhinji katona kubatsira kwarinoita panyika zvinobvira mumana mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabhizinesi kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekune investa kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit ukatasika dzose pakwesibatira nezvekungobatana batana vachida maalliances nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumbe andi kutaura navo vaBlessing tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nazvo mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kampani yedu yeEa Zimbabwe yanga isisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe hamungati mabhalansi shiti enyu tichitarisana navamwe nokugadziridza zvakafanana naizvozvo zvatiri kutaura pamusoro pazvo kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo then our request yedu yokubatana navamwe inenge vavhiri attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makampani akawanda atiri kutaura navo but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tigora kuti tingagona here kupinda into yepartnership namamwe makampani fananidzana nezvinoita kune dzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo tabatawo vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato repDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe nemama kambani yehurumende uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa vanonzi vachinamata vaya vakoniwa hakuna kana mari kana mabond note acho vakamboshidzira nawo hausuma wana ba. So it's a crisis state. So ama mvemve akaimbwa nawo mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti?
A very simple thing. We need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzizano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nyika haisi kuproducer hii. Nyika haisi kuproducer. So kana tisiri kuproducer, hatukwase kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anoti ma export. Kutuwa ne mari yekunze kweimwe nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline, pada unyanzi kurana economy, washaika iwao. So that's the second thing, we need fiscal discipline, we need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics, the next grand chitaura, kuti we eat what we kill. Tikabata gonzo, tinojika mbeva, ama zinodikamu. Tikabata okanzo, tinojika kanzo. Zine urubata kambeva, waita expenditure, yenzou, my elections, ariko, commander agriculture ya matanga nayo, commander economy ya matanga nayo, is just an instrument ye arbitrage. So management of the economy is key. And the biggest problem, ye crisis ya itika from 2013 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol, zvimakontrol zvatina zvese zvanasi SI-64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoisa izvi. Chechi 4, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zvirikungodya mari vana eZimbabwe kwataakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of zvimaparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvavakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwirwa rusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo mavo veteran kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nichada kuzokutengera hembe, iwewe nichada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isi tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzo tsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kutishatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti uti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu saizvo kuti kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magarira akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya, iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra, mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti totikudi.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndaakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzo taurazve aidha pamusoro pehondo kana pamusoro pavo nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rutsigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutonga reZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU, Dr. Gift Mugano, avo vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukaita semaaccounts akashuwana reserve bank, mari iri mubank i2% yetotal deposit, zvichireva kuti madhipozita akaitwa nevanhu mubank $6 billion, mari irimo ine hard cash inokwanisa kunotorwa imomo i2%, inova tichingati close to 300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirambe kunotora mari kubank ye6 billion, imomo ine 300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukaita semareport ereserve bank anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari inokwanisa kuti mwedzi upere tichitenga zvinhu zvinoto kwenyika. Ndosaka kune ma-backlog e6 months. Makambani akaapply kuti vatenge zvinhu zvese kwenyika e6 months hausi tovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu zvese kwenyika vanofanira kutanga vatsvaga cash yavanodhiposita mubank, ndorusaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari, dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati bhondi noti vakauya chagadzisa mari zhinji akagadzirisika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuAfrica nemuZimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo hatitarisi kumashure zvinoende kuhigh school kuprimary kuti kana wafoo aita macorrection kana mwana grade wanoita correction sei mapolisi mega asikaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero chekuti nyika isina mari chii. Mari ari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndio vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo mafoo sozi emari iwa haiwe nekuprinta zim dola. Yaka hii printa zim dola inongopepeka kwenda msango haina hendu matira nekuti hakuna rembera zim dola. Kunya iye wacha arida kuti aunze zim dola mangoji haridi zim dola. Saka tino iye ada kuti njena uda zim dola. Hapana uda zim dola. Haunga so vidambu zikoka reZimbabwe nekuprinta zim dola. Haina hendu matira. Hakuna kune nika 33. Nika 33. Zaka shanta US dola zapi na matambi zikoka. Rafani ndaka wapina na wani. Hakuna kana one yakatanga kugadzira kuunza nyika mareya zvekuti kwacha zvisa zvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vanhu vasagadzira zvigadzirwa. Izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndokutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chena zvakanaka iri doing business. Hazvitombooni kuenda kuna godobori. Tokwata kugadzirisa kuti export. Now isusu Zimbabwe tisitogatega panyika 33 dzakashanda kumare kunze kwenyika mareya yadona. Zvinongowanza mari isi tisudo current mari isina zvita ndonzi bondi noti. Makambwa imari bondi noti zvikuitira kubhondi noti zvitakataura izvo muna mei gore rakapera kuti richabhinwa. Izvi zvava kubhinwa South Africa mangoti yaita hanzi kwaiye ukaunza bondi noti harisimagiri riri kusimagirwa bondi noti riri kubotswana South Africa, Zambia, Mozambique. Munhu echiuya ari pamusiri anopiwa bondi noti votova kuenda kumusha o mari yekumba kwenyu endai munoshandisa iyo mari yekumba inondochinjwa iwo marandi otosaramusha South Africa ikoko. Chagona hapana jira rebindura tanga dakaita anga dakatinomboda bondi noti iyo randi yatosvika munyika manje randi usara kumesina bondi noti hakichikwa ikoko.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU, Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro avanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe.
Atino kwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti mapurisa haana zvaari kuita mukusunga mbavha dziri kurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mukoti ukavhara mombe. Kusine kumba kusiri unongona mangwana kusiri nshimo. Pamunozoronda ronda mutsvaga kuti mombe yakafamba chii. Mwana mombe yakatozviwa yakaskiniwa. Yakabviswa nyama yakasiiwa mabhonzo. Vakomana vacho vachiya vabayira mapanga kumusoro. Nekumakumbu.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iri rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti Mhondoro Ngezi inonzi kumuloto village 3, Muloto village 3, nemuroja nemuloto village 2, Magogoros, inonzi Magogoros State Primary.
Saka kusvika pari zvino hapana atasungwa?
Hapana atasungwa, havangashingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazodzoka akatora mombe wadzoze usiku akauraya mazindani. Vakamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akataka kuvharavhara nyaya yacho nanhasi hapana kana zvati zvaitika. Asi zviri kuitwa nevanhu vemumabhucha varipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana humbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya, humbo huripo hwebhutsu yakaonekwa yakapfekwa nemunhu. Naiyewo munhu wacho anenge achitotaurawo kuti itai kana ndichiti munoroya, itai murunduku wamuchiti ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibvirei apa totipedzerai munhu.
Vanhu ka vakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoona kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa ipapo. Mapurisa ari mumudhiri rekudiwa kwemombe kozi. Iwo wabigwa mombe wacho dzakaripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa chaizvo kana ndisine kumanishi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Vanhu vari kutaya, vamwe vari kutisvedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa vakawadza chema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane chingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi yakauya yakavakirwa nedzimba. Nevemabhucha kuwanda kwaita vanhu zvikandoona sekuti ndezvimwe zvezvino zviri kuwanisa mombe kubiwa izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Kungoti vakuru vedu kuno kweparamende kuvaona kwacho kunoneta. Nogonaida vakatavambovavhotera.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Nakigava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndovaudza kuti ngavatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakubatumawa kuvauye vaodhita mapurisa.
Mugari wekumhondoro Vadhumisani Mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uyo achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG ine mahedquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mati munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vazhinji vazhinji vava havawane mukana vekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi. Uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi, inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagensi ehurumende yedu, zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuhuza pfundudzo mukati meupenyu hwavo. Takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwaMarange, zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation Hakudzoki, madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabuditse kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai. Saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi. Mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo, zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo, tingangoti reproductive health, iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyo inenge yapolutwa nakuti yakanganiswa nemamining companies. Mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurubu. Saka ndo zvimwe zvatiri kusangana nazvo. Uyewo tikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro, vakuda kushanda semakorokoza mumamining community. Saka tiri kuti isusu sesnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo, vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo.
Pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai.
Inini ndisati ndabatana necnrg ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi Women's Coalition in Zimbabwe, yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei. Asi takaona kuti tabatana necnrg madzimai anogara mamining community vanga vasina platform, atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo. Kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining, madzimai anowanzobudiswa ndo madzimai vagara vane migodhi yavo. Asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai, inogona kushandura upenyu hwevanhu, tikaenda mamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti maroads acho akacherwa, hakuna mvura yakachena. Mamining companies acho kuti ugare pasi nawo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi. Uyewo vashandi vanogara mamining community havana mukana wekuti vakwanise kufoma yatingati workers committee. Saka takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining community tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera, kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi, zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu. Saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternative, ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza bundudzo zvakaita seagriculture. Ongororo yedu wavakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies. Kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu, vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochinda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndine kutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuwandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva. Kuwandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera, pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate. muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pastudio 7 kwazuva yavateereri
vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo une chekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchivandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanya nevana vedu madzibaba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu sepadare tinoto nemaprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngatimirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutanga kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi vagokova
I think chinyamwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechinyamwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva wanozviita izvezvi zvinhu zvofanira kuva nenguva yazvo saka kana chinyamwari tiri kuratidza kuti tiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziva kwatinochiita inonzi pachirungu cultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchinamwari
dzimwe tsika dzamungatiwo dai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irimo kudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana mazamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandana
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai ivi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tiriuara pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda dzatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Guru kutare zvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa. Asi vanotungamira bato rePDP vatendai biti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.